ndiyo nyaya yacho zvatoipa yavo takutosiya kuti zvingapindapa tiripo rekuti takupinda nyaya pasina kunaka
asi zvingakwanisike kugadziriswa sei
handichaona kuti zvingagadzirike bhodzi atingi nyaya yapinda pamberi chaivo rekuti vanhu vachakuvadzana zvisizvo ndo maonero angu zvakatarisana nemawiki ari kuyaya mafew days ari kuyaya kuti zvingaperere sei but I don't see it ending peacefully I doubt it
sei muri kudaro hapana here zvekuti zvingaitwe nebato rezanupf vachiteedzera bumbiro ravo
havachakwanisa kuzvibatsira zvatoipa zvinhuizvi
koyo vakuru vemauto sei vari kupindira pari zvino zvakanyanya vachitukana nemamakurukota
kutya ka kutya kutya inonzi muchirungu panic ndiyo inonzi air game pane zvavanzwa pane zvavari kufungira pane zvavanetsa
zvingava nechekuita neutano hwavamugabe here kana kutiwo kungonetsana kwavo
kuti marwisano avari kuita ha ndotaura kuti pane munhu pane ano kusvika kuti minyembo dzingaperera anytime iyezvoivo mauto havana macontracts kubvira 2014 havasina macontracts so basa rinopera anytime
tiri kunzwawo vamwe vari kuti kuti dambudziko iri rigadziriswe pakutoda kuti vanasadak nanaau vauye muzimbabwe munoona zvakakosha here kana kuti vana vemuzimbabwe vanokwanisa kugadzirisa izvi
kune sadak here neau kune sadak havakusina vari kupi ivavo handipo vaziva ini hakusina zvakadaro havana masimba these are toothless bulldogs nyaya ipo ndekuti vazimbabwe vachavo ndovanosolva nyaya yedu we don't have anybody out there